Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 24 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanotaura pamusoro pezvibvumirano zvavakanyorerana pasi naamai Joyce Mujuru naWolfman Ncube. Mishina yekunyoresa kuvhota yechizvino zvino yebiometric voter registration kits yoedzwa mashandiro ayo vana vechikoro vekumabvuku vachinyoresa kuvhota vachishandisa michina iyi. Vakawanda vanotambira kuparurwa kwenhau mimitauro midiki munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti kutanga mwedzi unouya vachange vachitanga nhaurirano nevakafanobata chigaro chemutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru uye mutungamiri weimwe MDC muzvinafundo Welshman Ncube kuti vangaumba sei mushandira pamwe wekuti vave nemunhu mumwe chete anozokwikwidza musarudzo dzemuna 2018. Vatsvangirai vanoti vanozviziva kuti kuumba mubatanidzwa kunonetsa, asi vakazvipira kuti vaite zvavanoti zviri kudiwa nevana veZimbabwe kuti nyika ibude mumadhaka mairi. Vatsvangirai varambawo kuti paita ropa rakaipa pakati pavo nemutevedzeri wavo amai Thokozani Khupe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vatsvangirai akatanga nekuvabvunza zvinoreva zvibvumirano zvemushandira pamwe iyi uye kwakabva pfungwa yacho.
Chokutanga nyaya yekutaura pamusoro pekuti tobatana sei nemamwe mapato ari kukwikwidza nezanupiefu hazvina kutanga nhasi. Pandakatengerera nyika yese ndaipa vanhu mukana wekuti vataure pfungwa dzavo, mara toita sei kuti mapato ese awo agobata nekuti akawandisa. So vanhu vakapa pfungwa dzavo ndozvatiri kutevedzera. Tikaendawo kucongress yedu yakataura kuti iyo itai kuti muite kuti mubatane navamwe. Toziva kuti zvakaoma, asi itai kuti muedze kubatana nemamwe mapoka. So that hapana munhu anozoti vadyiwa nokudawo kuti vakaparadzirana semapato. Saka ndozvatiri kuitira izvozvo. Tinoda kuti isusu tipushe agenda yekuti vanhu vave nerusununguko, vanhu vaone zveshuwa kuti independence nerusununguko zvinoenderana.
Saka mungati makatora nguva yakareba zvakadii muchiedza kuti muite zvibvumirano izvi naamai Mujuru na muzvinafundo Ncube?
Makatora nguva yakareba. Taizviziva isusu kuti haisi nyaya yokungodzi vanhu uyai totosaina ipapo. Zvotora nguva ka. Isu chatinofarira ndechekuti takazosvika panguva yekuti tisainirane.
Saka mapedza kusainirana zvibvumirano zvekuti muite mushandira pamwoyo, rimwe danho raakuteera ndiripapo?
Rimwe danho raakuteera manje kuchitaura manje. Izvi tataura nyaya yekuti zvechokwadi tese tinoda kuti titaurirane tisenze pamwe chete. Chaakuteera manje inyaya yekuti zvinomborerei, zvinoreva izvi kuti tofanira kutaurirana nyaya yemacandidates, tinotaura nyaya yekutozosenza sei. Mapolicies atichada kuti tiite ndaapi, vekanta former government inenge yakamira sei, uye vane vachikondesa ndivanani. Zvese izvozvo zvinouya paagenda yatinoti substantive negotiations, achaita as a step 2.
Saka izvi zvinotanga rini?
Haa, zvinototanga. uye woti change tichipawo mamukana kune mama mapato tione kuti vanoda kutaura hatisi kuvhara dhoo munhu wese anoda kuya mubig tent ngaauye asi ngatitauriranei
vamwe vari kubvunza kuti vabiti vari kuuya here kuzonyorerana zvibvumirano izvi muri kutaura navo here kana kuti zvakamira sei
takataura navo vanoziva zvatiri kufunga zviri kwavari kuti vakwanise kudzoka back tigotaurirana again isu hativengi munhu tinovenga zviito and in this case kana vanhu vachikwanisa kuseenza vese kana tikakwanisa zvatakaseenza namugabe for 5 years tingatadza kuseenzana vabiti nemhaka
isi asi pane kubatana here mubato renyu nezvibvumirano izvi vatsvangirai nekuti vamwe vari kuti sei tisiri kuona mai kupe pamunenge muchinyorerana zvibvumirano nevamwe vatungamira
aiwa kanhai nhai veduwe pane pachi ndiani akataura kuti pese pese patinei tv tese semaleaders tinoti komwe kana ari kubhuruwayo vanhu vachitaingirana kuharare handi pane paine distance ko munongoda kumhanyira nyaya yekuti vari kupi kuti zvaita sei
mutungamiri webato reMDC vamogen tsvangirai vari parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 kuedzwa kwemashandiro yemichina yekunyoresa vavhoti yechizvino zvino kana kuti biometric voter registration kits kwaitwa kwekutanga nhasi pachikoro chemabvuku hai chiri mumusha wemabvuku muHarare apo panyoreswa vana vechikoro vane makore ari pasi pegumi nemanomwe sevavhoti. Makambani maviri akabudirira anoti Lexton Group yekuChina neDemalog Identification Systems yekuGermany ari kuedza mashandiro yemichina yavo kuvanhu vakabva kumapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC paine tarisiro yekuti kambani imwe chete ndiyo inozotengesera ZEC michina iyi. ZEC inoti zvanga zvichitarisirwa nhasi zvinosanganisira nguva inotorwa mukubatanidza michina iyi, kukwanisa kwemichina iyi kuona vanhu vanenge vachida kunyoresa kepiri, maburitsiro ainoita mifananidzo, mabudiro anoita runyoro rwemunwe pamwe nenguva inotorwa nebhatiri risati rapera kushanda. Vari kuongorora ava vanozonyora maonero avo uye kambani ine michina yavanokomekedza kuti inozoshandiswa musarudzo dziri kuuya muna 2018 ndo inenge yopiwa basa iri. Nezuro makambani maviri aya akadzidzisa vashandi veZEC gumi mashandisirwo emichina yavo kuitira kuti vagokwanisa kuishandisa muurongwa hwanhasi nehumwe huchaitwa mangwana pamurape high school chikoro chiri kumaruwa ekwaseke. Mukuru wesangano rinoongorora sarudzo reelection resource center vatawanda chimini vanoti kunyange hazvo vasiri kubvumidzwa kutaura pamusoro pemichina iyi pari zvino vanofunga kuti ZEC yakwanisa kuita zvose zvanga zvakatarisirwa nhasi.
Sekuziva kwenyu ZEC yati tisanyanyokurukura nezviri kubuda mubasa ravari kuita, vati tizonyatso kuzvikurukura kana ichinge yapera yese, asi semamiriro azvakaita nhasi seurongwa hweZEC hwekuti vateste equipment yacho kupolling station kumabvuku, urongwa ihwohwo hwafamba zvakanaka. Maobservers anga achibvumidzwa kuti anga achizvionawo kuti zvinenge zvichifamba sei. Mushure mazvo semaonero edu urongwa hwanga huine ZEC zvabuda sezvavanga vakaronga kuti zvichaitika.
Koimiwo sesangano zvamaa muchitarisirawo kumichina iyi tichiona kuti ndekekutangawo kuti inge ichishandiswa muZimbabwe magutsikanawo here nemichina pachezvayo?
Tichiri pachinhambwe chekuti makambani maviri aripo acho anga achiratidza kuti mishina yacho yakamira sei, saka hatisati tasvika pachinhambwe chekuti tingati tiri kunyatsonzwisisa kuti mishina yacho yakamira sei. Tiri kuziva kuti stage yatiri ndeyekuti ngaiedzwe mishina yacho yese timboone kuti inoshanda here pakunyoresa vanhu, uyezve muri kuona kuri kunaya muZimbabwe kana kuchinaya kusina zuva mabhatiri acho anoshanda here. Zvinhu zvakadaro ndo zvazvichiongororwa, saka kuti tizonyatsokunzwisisa kana kuva nechivimbo chekuti zviri kunzi tinogona kushandisa zvinoshanda chaizvo chaizvo, hunge tanyatsoongorora zvese zvinhu zvacho. Of which pachinhambwe chinoichi hatingati tati taongorora zvakakwana zvese kuti tibva taziva kuti aiwa mishina iyi ichashanda chaizvo chaizvo kana kuti mishina iyi haisi kushanda chaizvo chaizvo. Vari kumisa kuti tisanyanyotaura zvakawanda panhau dzekuteswa kwemishina iyoyo, nekuti tichiri pastage yekuti makambani akasiyana-siyana aedze kutikonvinza.
Asi mchitarisa wa mazuwa maveri kuongorora kana kuyedza mishina hii, munoona hili nguwa inokwana hili?
Nezinu zacho zuruda kuitwa, inguwa inokwana nekuti kuongorora chete kuti mishina yacho inokwanisa hili kubata. Yatingati biometric data yevanhu vachavhota vacho. Hazvisi zvinhu zvekuti zvingadango yakarebesa. Mazuva aiswa nezeki, mazuva akakwana.
Mukuru weElection Resource Center watawanda Chimini vari parunari muHarare neStudio 7. Vamwe vanhu vemarudzi anotaura mimwe mitauro midiki munyika vanoti vari kufara zvikuru nekuparurwa kwenhau dzepaterevhizheni dzichiitwa nemitauro yavo. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Uku kufara kwevamwe vanhu mushure mekuverengwa kwenhau dzemutauro wechindau paterevhizheni pachitiko chekuparurwa zviri pamutemo kwenhau dzepaterevhizheni mumitauro yakasiyana siyana isinganyanyotaurwa nevakawanda munyika uko kwakaitwa pamuzinda weZBC muBulawayo neZuro. VaIshmael Pedzisai mugari wemuBulawayo asi vanobva kuChimanimani uye vanotaura chindau. VaPedzisai avo vanonyorawo mabhuku mumutauro uyu vanoti vakafara zvikuru nedanho rekutefenyurwa kwenhau mumitauro yakasiyana siyana vachiti izvo zvinobatsira kuti mutauro iyi isafe. Vanoti ZTV inofanirwa kuenderera mberi yoita zvimwe zvirongwa mumitauro iyi. Nyanzvi munyaya dzetsika nemagariro evanhu vapatisa nyati avo vaivepowo pachiitiko chanezuro vanorumbidzawo danho rekutefenyurwa kwenhau kuchishandiswa mimwe mitauro vachitiwo hapana mutauro unofanirwa kuonekwa seusina kukosha pane mimwe mitauro.
Why a particular language may be spoken by fewer people, its heritage in the form of the wisdom.
Nyange zvazvo kune mitauro inotaurwa nevanhu vashoma pane mimwe mitauro. Izvazvirevi kuti ruzivo rwevanhu vemutauro uyu mune zvinhu zvakasiyana siyana zvoupenyu pamwe netsika nemagariro avo hazvina kukosha. MuZimbabwe mitauro yakawanda inoonekwa seisina kukosha nokuti inotaurwa nevanhu vashoma, asi chokwadi ndechekuti mitauro iyi inotaurwa nevanhu vakawanda chaizvo munyika dzakatikomberedza.
Mumwe mugari wemuBulawayo amai Bongani Moyo avo vanobva kuZezani kuBaitbridge vachitaurawo mutauro wevhenda vanoti vanofara zvikuru kuti mutauro wavo wave kutaurwawo paterevhizheni vachiti izvo zvichabatsira vechidiki kuti vasarase mutauro uyu. Mumashoko avo semunyarikani pachiitiko chanezuro gurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaChristopher Mushowe vakati vanhu vose munyika vanofanirwa kufara nedanho reZTV rekutepfenyura nhau mumitauro yakasiyana siyana yemunyika vachiti kuita izvi mucherechedzo mukuru wekuve vanhu vakazvisunungura kubva muutongi hwevapambe pfumi. VaMushowe avo vaitaura nechirungu vakati vanoshishikana kuti havagoni kutaura mimwe mitauro yemunyika. Vakati mutauro ndiwo musimboti wemarudzi evanhu uye mitauro yakasiyana siyana inoratidza tsika nemagariro evanhu vachitiwo kuremekedza mitauro yevamwe kunobatsira kuti vanhu munyika vabatane uye vagare murunyararo zvisinei kuti vanotaura ndimi dzakasiyana. Bumbiro remutemo yenyika rinoti munyika mune mitauro 16 inokwanisa kushandiswa zviri pamutemo kusanganisira mutauro wemaoko. Asi vanhu vakawanda vanotaura mimwe mitauro vanogaro chema-chema vachiti mitauro yechirungu, ndevele neshona ndiyo chete inoshandiswa zviri pamutemo munyika. Gore rakapera ZTV yakatanga kutepfenyura nhau mundimi dzeNambia, Sotho, Tonga neVenda kuwedzera pamusoro pedzagara dzichiitwa mundimi dzechirungu, ndevele neshona uye nezuro nepfenyuro iyi yakaparura kutepfenyura nhau mundimi dzimwe shanu dzinoti Chewa, Ndau, Shangani, Kosa neKalanga. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9190 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazuva mashoma mushure mekurwiswa kwekamba yemauto eAfghanistan nechikwata chinopfurikidza mwero cheTaliban, vakuru vemauto emuAmerica havasati varamba mashoko ekuti Russia yanga ichipa zvombo kuchikwata chevapanduki ichi. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO rasarudza Ghana, Kenya neMalawi senyika dzichaedzerwa mushonga wekutanga pasi rose wemalaria gore rinouya pavana vadiki. Mushonga wekubaya seJackson uyu unozikanwa seRTS kana kuti Mosquirix wakagadzirwa nekambani yemishonga yekuBritain yeGlaxoSmithKline. Dare renhengo dzeparamende muAmerica reHouse of Representatives rasarirwa nemazuva mashoma ekupedza hurukuro pamusoro pemari inodiwa mugore ra2017 kana kuti budget. Kana pasina chibvumirano chasungwa pamari inodiwa, hurumende yeAmerica inovhara pakati peusiku wemuzuva 28 kubvumbi kana kuti mwedzi uno. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Munotibata pa9198M, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection mangwana tiri kutarisa kurudziro yevechidiki zvikuru sei vari kunze kwenyika kuti vanyorese kuvhota apo pachavhurwa chirongwa ichi munguva shoma inotevera. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngatisanganei mangwana nenguva dza 8 o'clock manheru muchirongwa The Connection muneni mutungamiri Nkomo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva zvibvumirano zvekubatana kwakaitwa nava Morgan Tsvangirai veMDC, amai Joyce Mujuru pamwe na Professor Wolfman Mwibe svondo rapera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 0-2-4-6-5-0-3-1-8.
mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa chirwere chemalaria. Mangwana pasi rose riri kucherechedza zuva remalaria kana kuti World Malaria Day. Iri izuva rekucherechedza zviri kuitwa pasi rose kurwisa kupararira kwechirwere ichi. Dingindira regore rino rinoti kupedza malaria zvachose kana kuti end malaria for good. Mugore ra 2015 vanhu mazana maviri negumi nevaviri kana kuti 212 million uye vanhu vanodarika zviuru mazana mana nemakumi maviri nemapfumbamwe 429,000 vakashaya nekuda kwechirwere ichi. Sangano reWorld Health Organization rinoti pavanhu ava zviuru makumi mapfumbamwe kubva muzana vari muAfrica. Asi chakanaka ndechekuti chirwere ichi chinokwanisa kurapwa kana kutopedzwa zvachose. Kubva muna 2000 kusvika muna 2015 apo pasi rose rakaita mushandira pamwe kurwisa chirwere ichi, uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi wakadzikira nezvikamu makumi maviri nemapfumbamwe kubva muzana. Asi pamaminetsi maviri ega ega pazuva pane mwana anofa nechirwere ichi. Zviri kushandiswa mukurwisa chirwere ichi zvinosanganisa mushonga uye mambure kana kuti mosquito nets. Asi rwendo rwuchiri rurefu kuti chirwere ichi chidzivirirwe sezvo mimwe mishonga yave kuramba kushanda. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kushanda neWorld Health Organization kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. America ndiyo nyika inopa United Nations mari yakawandisa yekurwisa malaria. Asi America inoti inoda kuti dzimwe nyika dzepasi rino dzibatsirewo nemari. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa chirwere chemalaria. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection mangwana tiri kutarisa kurudziro yevechidiki zvikuru sei vari kunze kwenyika kuti vanyorese kuvhota apo pachavhurwa chirongwa ichi munguva shoma inotevera. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei mangwana nenguva dza 8 o'clock manheru muchirongwa The Connection muneni mutungamiri Nkomo.
Tambo anzi Tsotsi kabva kuna Nyani Bote. Chikomana chakaberekwa nekukurira mumusha weMbare asi chave kugara muno muAmerica. Vakawanda tinoziva kuti Mbare musha unobva matarenda akawanda Nabvu vaimbi nezvimwe zvakadaro vaimbi vana Thomas Tafire nyika Mukanya Mapfumo vaberekwa Mbare Safiri Madzikatire mumwe muimbi vakaberekwa Mbare ndoo makabvawo kambo kakambonetsa kanonzi Jubek Bound kakaimbwa ne Tutankhamen vakomana vemumbare vana Elisha Jotham. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi apo tiri kutarisa zvinoreva zvibvumirano zvekubatana zvakanyoreranwa pakati pava Morgan Tsvangirai vebatore MDC na Mai Joyce Mujuru webatore NPP pamwe na Professor Wilson Mube verimwe batore MDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare namba dze WhatsApp 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanotsanangura pamusoro pezvibvumirano zvavakanyorerana pasi naamai Joyce Mujuru pamwe naProfesa Wolfman Lube. Michina yekunyoresa kuvhota yechizvino-zvino yeBiometric Voter Registration Kits yoedzwa mashandiro ayo vana vechikoro vekumabvuku vachivhota vachishandisa michina iyi. Vakawanda vanotambira kuparurwa kwenhau mumitauro midiki yemunyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.